Jobho, chitsauko chegumi nenhanhatu. Ipapo Jobho akapindura akati: Ndakanzwa zvinhu zvakawanda sezvizvi, mose muri vanyaradzi pasina. Ko, kutaura kwenyu kwamadzokorodza kwenguva refu hakuperiwo here? Chii chinokurwadzai kuti murambe muchiita nharo? Neniwo ndaigona kutaura semi. Dai imi manga muri pachinzvimbo changu, ndaigona kutaura mashoko okukupikisai uye ndigokudzungudzirai musoro wangu. Asi muromo wangu waizokukurudzirai, kunyaradza kunobva pamuromo wangu kwaizokuvigirai zororo. Asi kana ndikataura, kurwadziwa kwangu hakuperi, uye kana ndikanyarara, iko hakubvi. Zvirokwazvo imi Mwari mandipedza simba, maparadza imba yangu yose. Makandisunga ini uye chava chapupu. Kuondoroka kunondiwira uye kunopupurira zvinondirwisa. Mwari andirova uye andibvambura mukutsamwa kwake, uye anondirumanyira meno ake. Mudzivi wangu anondidzokorera meso ake anobaya. Vanhu vanoshamisa miromo yavo kuti vandiseke, vanondirova padama pakundimhura kwavo, uye vanobatana pamwe chete kuzondirwisa. Mwari akandidzorera mumaoko avanhu vakaipa, uye akandikanda mumaoko avakashata. Zvose zvakanga zvakanaka hazvo kwandiri, asi iye akandivhuna, akandibata napauro, akandipwanya-pwanya. Akandivavarira vapfuri vake vemiseve vakandikomba. Anobaya itsvo dzangu asina tsitsi, uye anodurura nduru yangu pasi. Nguva nenguva anondirwisa, anondidzingirira somurwi. Ndakasona nguo dzamasaga kuti ndifukidze ganda rangu, uye ndaviga huma hwangu muguruva. Chiso changu chatsvuka nokuchema, rima guru rakomberedza meso angu. Asi zvazvo maoko angu haana kuita chisimba, uye munyengetero wangu wakachena. Iwe nyika, rega kufukidza ropa rangu, kuchema kwangu ngakurege kuwana zororo. Kunyange iko zvino chapupu changu chiri kudenga, murevereri wangu ari kumusoro. Mureveri wangu ndiye shamwari yangu. Meso angu paanodurura misodzi kuna Mwari, anomira pachinzvimbo chomunhu achikumbira kuna Mwari, somunhu anokumbirira shamwari yake. Makore mashoma bedzi asara ndisati ndaenda parwendo rusingadzokwi.